Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Madzitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti chakafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura nestudio 7 anoti mirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMhangura.
Inini zvandisofara nazvo maererano nekushungurudzwa kwandiroitwa. Hwani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zuro rangu. Ndakangotsungirirawo ndichingotanga ndaachirema ndakabva ndazvidzivisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matanho aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Venenzia Tapera vanogara kuwirisha mudunhu remashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa runozonyanya nekuti vakanomhanara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku nguva zhinji nyaya dzacho hadzitongwe zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Ndichamunoziva tapinda mudare mweme hapana ruvhunza kutaura. Ini ndava ndabata ibhavhunza murume zvikanzi saka unoda kuti vanhu vakuita sei apa. Mhosva inoda kutongobhadhara yakatongomirira kutobhadhara.
Kumambo ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland West vapita pasi pamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomhanara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba.
Totori neshungu dekuti vanhu vakadai vakauya tivabatsire.
Mambongezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomhanara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba vachiti vanotonga nyaya kwete munhu.
Isusu hatitongi munhu, totonga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe mudunhu remashonaland West muzvari Christina Runemhota vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomhanara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mubishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera.
Ndinoti ini semukuru akamira saminista wayo shungu yangu ndiyikuona kuti madzimai tese pavari hapana patinofanirwa kusiya vange vachiona kuti vaziva atinoti maraiti avo vasagume kumbunikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUNICEF rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapovingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba varume vakawanda havamhanhare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitaure kuti hazvikwanisa kusvika semunhu wechirume afrika muchidiko saka vanoona kuti vanhu vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga kutaura shungu dzikapfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti even nyaya dzebonde dziya dziyabonde racho hadzobudi nenyaya kuti munhu anenge achikushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.